patasvika kuda reconstitutional court taona maoffice aregistrar akavharwa nokuda kweholiday yanhasi. Saka patavatsvaka vatizivisa kuti vachavhura maofisi avo nomusi wechitatu. Saka nomusi wechitatu mangwanani tichaendesa mapepa okukwikwidza nyaya yakakwirwa kudare navachamisa. Mapepa edu atwa redi, magweta edu akatopedza kugadzirira kuti vanodipenda President Mnangagwa, vachibudisa zvakare pachena kuti vachamisa vari kuda kutamba nepfungwa nenguva yevana veZimbabwe. Vanozivavo kuti vakadyiwa election, mapepa avo haana musoro, ndokuda kungopedzera vana veZimbabwe nguva pano kuti tiende mberi nokugadzirisa ikonomi yedu tichitungamirirwa nababa vaMnangagwa.
Zvii zvikuru zviri mumagwaro enyu zvamuri kupikisa nazvo?
Mutemo wenyika hautibvumiri kudhiskasa nyaya dziri kuinda kudare nemidia, munonzi maenda mberi kwematare. Asi chandingangozivisa ruzhinji ndechokuti tichabudisa pachena kuti nyaya yakamhangarwa navachamisa haina musoro. Tanga tisina tarisiro yokuti munhu ari kudzidzira kuita gweta savachamisa angatambisa nguva yedare neruzhinji rweZimbabwe achiendesa nyaya isina musoro kudare. Asi zvizhinji tichazoratidzira mumagwaro ataendesa kudare.
Chikwata chenyu chemagweta chakakura sei vamangwana?
Akawanda magweta edu, tatora nyanzvi dzomutemo. Asi hatina kuita savachamisa vanonotsvaka magweta kuSouth Africa. Isu tashanda navana vemuno, vakadzidziswa muno, vanonyatsoziva mutemo wedu muno.
Pamaenda nhasi kudare, manga musina ruzivo here rwokuti nhasi izororo?
Tachizivo hedu kuti nhasi izororo, asi tanga tichitarisira kuti nokuona importance yekesi, matare edu anosizviita kuti kana paine kesi ine such importance seiyi yakamisa kuenda mberi kwenyika, anogona kuita sit even neholiday.